A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, December the 17th, 2015. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing what is coming out of the Women's Conference in Bulawayo, where women rights activists are discussing about how to access finance and politics. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And the live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know, Thursday is your day. Pachina chemadzimai.
Olesine lobo mama. We are also on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo go www.voashona.com. Lobanjalo go www.voandebele.com.
My name is Bella Matambanazo. I am a feminist activist from Zimbabwe. So far, the conference has been going extremely well. We've managed to convene 100 women from 10 provinces. And we've had a really thorough day of discussion, debate, dancing, and also we're going into our final session in a few moments. Judging from the participants' comments in the conference, it's really a sense that services are failing in terms of what women are being asked to carry from a public service point of view, in the absence of municipal services, in the absence of electricity. Women are the ones who are really bearing the brunt of what that means in terms of running families and households. And this is the complexity that we are trying to handle. We are looking forward tomorrow to issuing a conference communique at about lunchtime Zimbabwe time. And we hope that government can take the views of the citizens who put them in power quite seriously.
To ensure ukuthi khona i-economy yeZimbabwe iyalungiswa, ilungiswa yibo mama, because obaba sesibonile ukuthi economy is not a priority kibo, bona they are interested in politics. Khathesi as it is, I think vele sebekhangela i-2018 ama-elections, that's where their focus is. But ama-day-to-day issues affect umuntu ongumama, affect ama-families, kukhanya ngani abekho consent. Yikho sicabanga ukuthi sibe le dialogue le, senzela ukuthi omama baphatheke njalo, ba-influence i-direction of the country, but influence the agenda right now of the country. Cannot be on the political mode every day until the next elections. What about abantwana besikolo? What about ukudla on the table? We need to move on. We need to leave. Sesidiniwe ngokuba soloko sisilwa izimpi zombusazwe nje kuphela ilizwe lisifa.
Isimo sombusazwe laso siya singathi yakubamba sibili ngoba kudala imisebenzi yakhona abantu abaningi babevele bengayenzi imisebenzi yokuzenzela imali izinto eziningi babengazibona kodwa kathesi izinto zombusazwe ngasahambi kuhle abantu abaningi sebekubona ukuthi kumele sisukumele izinto umuntu uzincede wedwa nxa ngoba kusela muntu phela ozabe ekupha umsebenzi so la izinto zombusazwe ziyakwenza ukuthi usukume uzusukume uzenzele.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing what is coming out of a women's conference in Bulawayo, where women's rights activists are discussing about how to access finance and politics. What are your views on the issue?
As we are talking, over 100 women from the 10 provinces in the country, from different women's organizations, Marvelous, are currently in Bulawayo for a two-day conference which ends tomorrow.
Yes, PJ, and earlier on I tried to actually get hold of some of the women at the conference.
Oh my
but
goodness, it was a nightmare.
To Bulawayo, I don't know what is going on. But it's, you know, we managed to get one or two, but the conference is discussing and sharing experiences on how to access money and participate effectively in politics by women. And this is expected to empower women and help them prosper for tomorrow.
The conference is also calling on women to have a deep understanding of where and how to access finances. And what are your views on the issues? Kuhlelo lethu lamhlanje siyalibulisa sidibana kuhlelo lethu asihluzeni bomama sihluza udaba lwemali udaba lwenotho ukuthi abesifazana labo bangene kwezenotho bazithuthukise kwezenotho la kwezombusazwe konke kuhlangene khona lapho. Lamhlanje sigxile kakhulu emhlanganweni owenziwa kobulawayo oqalise lamhlanje owensuku ezimbili. Lapho ke omama abaningi bebuthene khona ngale phansi kwenhlanganiso zabo ezabo Women's Coalition of Zimbabwe, eziningi-ningi o-WIPS, Women's Institute, lezinye eziningi-ningi bathe gwaqa khona ngale kobulawayo bagcwele bezama ukucebisana bephana amacebo ukuthi bangangena njani, bangaziqinisa njani, bangazithuthukisa njani omama.
Aiwa, Iroida maPJ, nasi muchirongwa chedu chemadzimai, tiri kutarisa isu, zviri kubuda kumusangano mukuru, uri kuitwa iwo kubulawayo PJ, uko kuri kuzeyewa nemadzimai, anobva kumasangano akasiyana-siyana, uyezve anobva munharaunda dzakasiyana-siyana kuti vangawane sei mari yekushandisa mune zvavanoita, uyezve vangawanikwe sei vachipindawo muzvigaro zvepamusoro kana vachinge ivo vachiita zvematongerwo enyika. Saka musangano uyu uri kufamba iwo pasi pedingindira rekuti mari iri kupi? Hashtag where is the money?
Where is the money? Ingapi mari?
Saka ndaita rombo rakanaka ini kuti ndataura nemumwe avo vari kumusangano uyu. Watichanzwa kubva kwavari kuti musangano uyu uri kufamba sei. So right now we'll go to one of the women who are actually participating at the women's conference who's going to tell us how the conference is going. We'll listen to her now.
Ndinoitwa Sakile Sitela Ningoma, ndiri ku Women in Politics Support Unit inozikana seWITFU. Conference iri kuitwa kuBrewayo, iri kuitwa pakati pedu seWITFU, Women's Coalition of Zimbabwe, Women in Leadership Development Wild Trust nekuBrewayo, ne Southwestern Region Gender Network iri based also kuBrewayo. Takabatanidzwa neThe Zimbabwe Institute. Tichisangana kuti tiite hurukuro, tichipeka gore, kutiite hurukuro yekuti titaure kuti tiongorore kuti madzimai, mari nepolitics zviri kufamba sei. Tichitarisa zvinhu zvitenge tichitarisa kuti izvo where is the money, mari iri kupi? Madzimai eZimbabwe ave nemakore nemakore vachitsvanzira, vamwe vachienda kuzvikoro, vamwe vachienda kumabasa, vamwe vachiita mabhizimusi, asi tinoona kuti somehow vanhukadzi vari kugara vachiwanikwa vasipo chaipo panoitawo vamwe vavo. Saka tinogona kudai setinge tine mazuva maviri atinenge takaunganidza madzimai ari kubva makona ese eZimbabwe vanoita zvakawanda zvese zvese zvingaitwa nemunhukadzi muno muZimbabwe pakushanda kuti tione kuti chii chiri kuita kuti izvo vanhukadzi vasabude muurombo, uyezve chii chiri kuita kuti vanhukadzi vasabudirire vamwe vavo. Imari here? Mari yacho iri kuwanikwa kupi? Jena ari kuiwana mari iyi ende zvinhu zvese zvinofamba sei? Chii chinoita kuti tigone kutasise vanhukadzi kuti zvatingadai sise vanhukadzi panyaya dzemari dzikande sei? Asi tinobva taona kuti kana tichava nyaya yekuti politics chii? Politics kushara kuti tichaitika muno mumbande chii? Ndo politics kushara, this is a meeting nechirungu. Saka tinoda kuona kuti is a decision making in Zimbabwe. Kushara kumika Zimbabwe. Kukubira ere zvita zvevanhukadzi kana kuti kuri kudzosera mhasha.
Musangano wenyu uyu uri kuitirwa kupi uyezve madzimai angade kuwanikwa achipinda musangano wevanofanira kuita sei?
Musangano uyu uri kuitirwa kubhuwa yekukresta cheche. Takasangana kudai madzimai mambas eSouth Western Region Network iri base kubhuwa asi inoshanda kuna matevenere esouth, matevenere north nekwasi kwese kwamungaziva munana bhuwa iyi kwotira kumadhorobha chete. Vamwe vari kuunganidzwa nemusangano unonzi Women in Leadership Development Trust inonzi WILD. Vanoshanda kwese kwese nekumidbands variko. Iso kwewitu tinoshanda maprovinsi 9 muno muzimbabwe. Saka nesuwo takokawo madzimai anomiramira kwese kwese kubva maprovinsi iwawo. Kunezve vanenge vachiuya vakabatanidzwa neWomen's Coalition of Zimbabwe Coalition yebise madzimai vanenge vati vari machapters enyika akarepresenta machapter ese emaprovinsi ese muno muzimbabwe nevamwe vavo vanobva ikoko. Saka tinenge tine vakadzi vakati oh kana uchiona kuti iwahuvo aiwa tinogona kutipe huri kuro newe nekuti tinenge tiri patwitter tichishandisa handle yedu yekuti hashtag women and power kana kuti hashtag woizman.
Aiwa PJ vane nzeve vazvinzwa. Kwanzi ikona mai Sakile Sifelani Ngoma veWipsu vanenge vasingakwanisa kunge vari kumusangano uri kuitwa Mbulawayo nhasi uchapera iwo mangwana vanokwanisa ivo kuvawana paTwitter pahashtag inonzi where is the money kana kuti women empowerment.
Women empowerment ndozvandanzwa. Kulavo ke abangenelisanga kuti vahambe emhlanganweni wona lo obutanisa omama abanengi sibile kuthwa ngamakhulu ngabalikhulu ababuthene ayikho ke singaza ke sabuthanisa abesifazana bonke eZimbabwe kodwa yibona laba abakhona bazahlaziya baphumela macebo leziqondiso zokuthi kuyiwe njani kuntuthuko yokuthuthukisa umama. Kodwa ke laba abangenelisanga kuthiwa lingalandela kuTwitter ku hashtag ethi where is the money kumbe women empowerment.
Aiwa PJ takamirira vanyarikani vedu tomboenda now listen to Oliver Mtukudzi actually playing the theme song to this conference vari kuti ivo baba timbonzwa kuti zviri kufamba sei.
Hanza hakuna
aiwa zvakanaka hazvo tinenge tayanzi tine munyarikani mumwe ari parunare.
Toku ganishirai muchirongwa vadewa
magadini zvenyu.
Aiwa tiri wadi tino matitsika imo muno muWashington makadi yenyu.
Aiwa tiri poshed.
Aiwa imi
basa
riri nani zvaro mabva maita mahwekwe nechirongwa chemadzimai saka tafara zvikuru noti tingadai tatoti dai mauya imuri imo muno mustudio asi zvakangonaka zvakadaro. Mombotisanangurira kuti imi muri vesangano reHeal Zimbabwe mafambirei kuno kuWashington kunyange hedu tiri kutaura nezvemusangano mukuru uri kuBulawayo.
Okay. Inini ndinoshandira organization inonzi Heal Zimbabwe Trust as the programs manager. Saka invitwa kuno nehurumende yeAmerica kuti tiyozosangana nemamwe madzimai 75 from 75 countries kuti tiyozotaura nenyaya dzepeace and security kuti as vakadzi vabva kunyika dzakasiyana siyana what are the strategies that we can use to promote the participation of women in peace building and security. Saka pane nyaya dzakawanda dzakabuda dzatakadiscussa my challenges ari kusangana nemadzimai nekusangana nemamwe maorganizations ari kushanda nemadzimai munyaya medzerunyararo kuti ikaibudirire hunge kana taisa vakadzi at the forefront kuti vapromote peace and security. So ndo zvimwe zvinhu zvatanichidzidza for the past 3 weeks we have been here.
Tiri ipapo tinoona kuti kuBulawayo uko kune madzimai akaungana pari zvino vari kutarisa ivo nyaya yeiyoyi women in politics matimi kuno muri kutarisa yenyu zveerunyararo nezvimwe munoona pane zvinozobuda here tichitarisa kuti aiwa madzimai anogona kusangana asi dzimwe dzenguva panoshayikwa chinozonyatsobuda chaizvo imi semumwe anomboshandawo ikoko kuZimbabwe pane chichabuda here?
Inini maonero angu ndeyekuti semadzimai ekuZimbabwe haisisiri nguva yekuti tirambe tichingogara ngochema kuti tiri kubatsirirwa tiri kumashure. I think it's high time now that we start demanding the space. Do whatever it takes to demand from the government. Our space is women. Sekungoziva kwamunoita muZimbabwe tiri more than 52% yevakadzi handidzi asingatarisa mapositions ese makuru ane varume. Saka isusu tiri kuti semadzimai ngatirambe tichi kana tagara pasi asi tine ma conferences atinawo ngasangova ma conference anobva asina zvisungo zvinenge zvaitwa and kana zvisungo zvacho zvaitwa zvingazvitsedzerwe as it is kuti tirambe tichingopusha because varume vacho havasi kumbotipa mukana we have to push for our opportunities kuti tisvike pakusumudzirwa pazvinhano zvepamusoro-soro semadzimai
aiwa pakanaka ndachida kubvunza hangu kuti munokuluma here nekuti ndiri kuona sitairi rakanaka chose haiwa hazvina kuipa hazvo tinozvitambira PJ, we heard there from Ms. Dewa, who's visiting here from Zimbabwe. She's here on a program, but maybe she can explain herself in English, just in brief, to say, you know, what exactly are you doing here, in brief, before we go over to PJ?
Okay, thank you very much. My name is Tavile Dewa. I'm with you, Zimbabwe Trust, as the program's manager. We have been invited by the Department of State to attend a 3-week conference on the role of women in peace building and security. Mm-hmm. So we have just been learning together with 74 other women from 74 countries around the world on what strategies can we implement as women to make sure that we have a say, we have a contribution in terms of promoting peace and security in the world. As we discovered during the conference that it is not only Zimbabwe that faces cases of political instability. Mm-hmm. It's a worldwide challenge that we face. As women, we suffer the brunt more than men. So what can we do as women to come up with strategies that ensure that we have a say, we contribute to the promotion of peace, stability, tolerance, and security in our respective countries.
Mm-hmm. Thank you very much, Ms. Dewa. If you can please stay on the line, PJ.
All right.
Mm-hmm. Silo sithabile lapha okhona ecingweni sisamelele labo ukuthi sikhulumela labo abasemhlanganweni wakobulawayo sithe sike sixoga lalo ukhona apha eduzane ngoba ye incingo zethu namhlanje ziyabheda kube nzima sibili ukuthi size sikhulume labo phambilini kohlelo ikanti ke khathesi vele sokusiba nzima ukuthi sibabambe ecingweni babuye kuhlelo iko ingakho ke sisamelele ukuthi babuye ecingweni sizabe lokho esixoxa lo nkosazana Sithabile Dewa yena ke olikhona apha eMelika ebuye ngohlelo lokunxuswa nguhulumende weMelika yena ke nguprogram officer wenhlanganiso ethwa Heal Zimbabwe uthi nana nababuthene njenga abesifazane abavela emazweni angamashumi edlula ayisikhombisa 74 countries lapho abahlaziya khona lokucebisana ekuthuthukiseni kumbe ekulondolozweni kokuthula emazweni abakiwo emazweni ikakhulu abhekane lokungahlaliseki kuhle kwezombusazwe kwezenotho okuyikho inhlupho ezidalwa lapho ezibhekana eziningi zangkhona zibhekana labo esifazane alizibhekana labo mama yikho ke bayaphana amacebo bekhona apha ukuthi nxa sebebuyele emakhaya baye sebenzisa ulwazi lonalolo abalutholayo lamacebo abawatholayo ukuze kulondolozwe ukuthula kanye lokuhlaliseka emazweni abo alapho abadawuka khona singaqhubekela phambili laye uSithabile.
Ms. Dewa, maybe if you can just take us through some of the, you know, you say that you've been discussing with, you are here with 74 other women from, I'm not sure whether it's in international or just Africa, but in relation to Zimbabwe, how pertinent is the information that you're going to get here? How is it going to help Zimbabwe?
Okay, thank you very much. We are 75 women from 75 countries worldwide. All the six continents are being represented. As you know, Zimbabwe has suffered from a period of political violence dating back to pre-independence, post-independence, and nothing has been done in terms of coming up with a clear national discourse in terms of transitional justice. So here we are meeting up with different organizations. We have visited the UN, just looking and sharing efforts that are being made by other countries, efforts that are being made by international institutions in terms of transitional transitional justice, promoting peace, security, national healing, reconciliation. And I have just been assessing where we are as Zimbabwe in terms of national healing. And I saw that we are way behind, and it is the main reason why it is like that. It is just the lack of political will on the part of the government. So from here, we are just learning strategies that as civil society we can do to continue to push the government to make sure that it guarantees security of its persons, to guarantee that elections have as minimum cases of political violence as possible. So it's just a platform of just sharing experiences, strategies on how a civil society leader can promote and continue to advocate for the promotion of peace and security in our respective countries. So as we head towards 2018, a lot is happening in Zimbabwe. I think you've seen the resurgence of cases of political violence. So this opportunity is just giving us other strategies that other countries are imploring in terms of promoting peace and making sure political activists and human rights defenders are promoted. So there are some lessons and strategies.
Ms. Dewa, I might have to cut you in there because we have one of the participants at the Bulawayo conference, because the line to Bulawayo today are just not being kind to us.
Problem.
So we'll
no
make
problem.
You hold because you're right here in our background. PJ, if you can take our caller.
Siyakwamukela Nkosikazi Mpofu.
Yebo, ngiyabonga tata.
Yeah. Ungathi nje ngamafitshane kuyini elikwenzayo lithe gwaqa nje koBulawayo lenzani?
Sixoxa mayelana nabomama nemali nepolitika yelizwe.
Yeah.
Esikujongileyo yikuthi sizwisise ukuthi ingxakeko ezingabe zikhona ezenza omama bengabi layo imali, bengabi phakathi kwayo ipolitiki ilenzele lokho abakufunayo, kungabe kuyini? Njalo kwesibili, kube nokuxoxisana mayelana la mathuba akhona ukuthi lowo mumo wasiguqule singabo mama ingxoxo yethu.
Vele kuvelele ngapi khona lokhu ukuthi ukuze lize libuthane nje? Mbani oqoqela umhlangano njalo uqondiswa ngubani, lile njongo bani?
Ngizakhuluma kodwa okunye kuzaqondisiswa ngama-organizers. I-Women Institute, Zimbabwe Institute. Lama-coalitions akhona, amanye yi-Wild engaphaya koBulawayo, kule Women's Coalition ethe kwagaqa iZimbabwe yonke, kule maningi. But esikubonayo lapha yikuthanda ukuthi abantu bamanyane, singaqakathekisi ibizo lenhlanganiso kodwa siqakathekise injongo. Ngakho omama bahlangene bezindini ezehlukileyo bathi hayi lokho okunye ukuthi singamahlandathe kasikubekeni laphana, basihlafuneni udaba lokuthi thina njengabomama singaphi phakathi kwezemali lezomkhonomi njalo le zokubuswa kwelizwe.
Wena ngokwakho ubona ngani imihlangano enje iyanceda na? Njalo eselikuhluzile lamhlanje ubona ngani siyaphambili kuyanceda na?
Kakhulu ukuhlangana ukuxoxisana okokuqala kwenza ukuthi sivulane ingqondo. Kwesinye isikhathi yiba le ndlela yokubona engikubonayo, kodwa uma sengixoxisana lomunye umuntu ngikubona ngendlela ehlukileyo. Into esixoxe ngayo namhlanje yikuthi kathi nxa kungela manzi, kanti nxa kungela amagesi, kuthoni empilweni zethu? Esifuna sikubonisisa yikuthi ngenxa yokuthi akula good governance kuma-institutions wona la aphethe lo msebenzi, sigcina thina ngokwethu ukuthi sizuze imali lena kuyonathi siyisebenzise ukuthi siyifake kumabhizinisi. Sesifuna sisingabathi ngama-generator, sesifuna singabathe ngamatanka okuthi ngigcina amanzi. Khonokhene kuyasikisela emuva. Ngeyindlela singesilungu sithi it's subsidizing, it's aid inefficiency. Ngakho uya kunanzelela ukubona ngendlela ukuthi hayi sekumele izinto lezi sizikhangele njengabomama sikuzisisa ukuthi kuthoni, then sibe sesi kokusana nama institutions ona la esivapha ama taxes ukuthi kabenze lo msebenzi ukuthi bantu kuqhubulani lokho ngeyindlela lithathela omama amalungelo wabo nxa ukuthi inzuzo yethu ama profits esiziva kweindawo asisenza ngesinye inkomo sengizinto eziso basic empilweni kunokuthi sina sibeke lephambili.
Yeah, umavela siloke ngikhweba la. Yeah, umavela siloke ngikhweba lapho ethi uyakhuluma na isishona.
Yeah,
umavela sanzi zinota
wena. Ayi wanda banda fara.
Hanzi muchidimbo mungati taurire here maimpofu kuti zvizvi zviri kuitika kubulawa iko kuchinangwa chekuti munge muchiungana kudaro muchibva kumativi mana ayo eZimbabwe. Chii chaizvo chaizvo chakugadzika ipasi vakadzi vakuru?
Madzimai abva kumaprovinces ese ari 10 emZimbabwe. Aungana pana kuti tikurukure mairana nenyaya yemari neutongero hwenyika uyezve kuti zvinopindirana sei nesu madzimai. Apa tiri kubatsirana kuti tise pfungwa dzedu kamwe chete, but tionewozve kuti tingaita zvipi kuti isusu tive nebunduso kuti zvinhu zvitichinjire. Kune zvimwe zvatataura nhasi tine rimwe gurupu zvinonzi social entrepreneurship. Izvi ndezvekuti ngatitarisei madambudziko atiri kusangana nawo munharaunda dzedu, isusu totsvaga nzvimbo nzira dzekugadzirisa. Apa togadzirisa nenzira iyeye yekuti tinozadzisa zvinotaira asi tozviita in an economically viable way, uyezve tichiona kuti zveenvironment zvabatwa nenzira yakanaka. Naizvozvo tinopanana mazano ekuti tisazoonese vanhu vaivaye vasina chisimba kana kuti vasina chimba simba vangori mavictims ekuda tiri kuzviona sevanhu vanogona kushandira zvinhu
ndobopindira ipapo maimbofu ndobvunzaini kuti asi munoona hurumende ichizotsigira here zvitsidzo zvamuri kusangana nazvo kana kuti zvamuchaita pakupera kweconferensi yenyu mangwana zvisungo
zvatiriita zviri kupindirana neconstitution and constitution ndeyemuzimbabwe yakatenderwa zvese zvatiri kutaura zvirimo muconstitution. Naizvozvo hatitarisire kuti hurumende ikapukana nazvo, tinotarisira kuti totoona kuti kune vanhu vada kuendesa mberi nyaya yeconstitution kuti izadzikise. Izvozvo tinotarisira kuti hurumende isazvitambira nekundizvo zvatakamirira, ikodzero dzedu sevanhu vemuzimbabwe.
Aiwa, mombobata makadaro maimpofu, tinotenda chaizvo. Tinoda kumbodzokera kuna sisi Stabile Dewa nekuti vanenge vari kuti ivo havasi kukwanisa kunge vanesu patichaenda kumberi uku. Sisi Dewa, manzwa zvataurwa namaimpofu vari kubulawayo mugatsii nezvavataura?
Aiwa, ndinotenda nemaefforts ese ari kuitwa nemamwe madzimai anenge isusu kuti madzimai awanikwa achisumudzirwa, kuti madzimai awanikwa achigara pamwe chete vachidiscusa maissues anenge achivaaffecta. Asi ndongoramba nichingovakurudzira kuti kana vachinge vadiscusa maissues ari kutikanganisa semadzimai, hazvisi kungogumira pakuita hurumende ichangotipa on a silver plate. That is not going to happen. Isusu tikati zvakanyorwa muconstitution saka zvichaitika, that will never come. What are the strategies atichashandisa semadzimai kupusha to ensure that the government fulfills the constitutional obligation written in the constitution? It's not enough kuti tingoti zvakanyorwa muconstitution saka vachatiitira.
Miss Dewa, on that exciting note, we're going to have to cut you short. And I'm hoping that you stay on the line, but we are now going to be streaming live. So please go to www.voazimbabwe.com. And to our radio listeners, if you can migrate with us, we'll be very excited. But thank you for having been on this program. And thank you also to Amaite Mbinyo Nimpofu, who's still with us. Please stay on the line, who's in Bulawayo. And Ms. Dewa also. Stay tuned. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
Mina Praxitus Jeremiah. Sesivalelisana labalaleli bethu abase emsakazweni weradio. Kodwa ke nxa kukuthi lelabo ubulembu asigijimenini sonke siye khona ngale siqhubeke ngohlelo ku www.voandebele.com. Mina Praxitus Jeremiah.